mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 chivabvu 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
chakanyanyakosha ndechekuti hurumende inge ichitaurirana zvakanaka uye zvakanyanya nevebhizinesi vanogadzira zvinhu kuti vange vachinzwawo pfungwa dzavo uye zvikonzero zvekuti zvinhu zvakwira sei
hurumende inonzi iri kugadzirisa dambudziko remitengo yezvigadzirwa kufambiswa pamwe nekutengeswa kwezvinhu
salari iri kupegwa inrt 45,000 rt pari zvino 45,000 inoshanda ii
vakoti vanokurudzira hurumende kuti iwedzere mihoro yavo uye kuti ireruswe kupiwa kwemagwaro ekudzidzira kwavakaita basa ravo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nekuda kwekushushikana nekukwira kwemitengo yezvekudya kuri kuramba kuchiitika munyika hurumende inonzi yave kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuburikidza nekugara pasi nemapoka ane chekuita nezvekugadzirwa kufambiswa pamwe nekutengeswa kwezvinhu izvi hurumende yakaumbawo komiti ine makurukota anoti rezvemari rezvekutengeserana pamwe nerekuburitswa kwemashoko kuti inge ichiongorora zviri kukonzera kukwira kwemutengo uku uye kuti zvingagadziriswa sei bepanhau reherald rinoti nemuvhuro gurukota rezvemaindastry nekutengeserana dr sekai nzenza gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinwuve pamwe nevebhanga guru rereserve bank of zimbabwe vakasangana nevemaindastry vemahorosero nezvitoro pamwe nemamwe mapoka ane chekuita nenyaya iyi kuti vaite muonera pamwe panyaya iyi dr nzenza vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira asi jonga kandemiri westudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara kuti tinzwe maonero avo
nyange zvazvo pasina chakaipa nekuumbwa kwekomiti yemapazi ehurumende iri kuongorora kukwira kuita zvinhu munyika asiwo zvinogona kuunza kusagadzikana yatingati apprehension pachirungu especially muekonomy uye mune zvemabhizimusi kwekuti pamwe pangazopedzisire pakuunzwa maregulations ekucontrola mitengo yezvinhu handisi kuti ndozvichaitika asi panogona kuita mafears iyayo kana kuti apprehension iyayo mune vari mumabhizinesi uye muekonomy in general especially takatarisa kuti nguva yapfuura munyika takamboita nguva yahurumende yayakaisa maprice controls ayo akakonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichishayikwa pamaformal market zvopedzisa zvowanikwa kublack market nemitengo inenge iri pamusoro saka ithink ndomafears kana kuti apprehension inogona kucreatwa muekonomy kana kuti mubusiness sector even though hazvo panenge pasina chakaipa kuti hurumende inge ichitraya kutsvakurudza kuti ione kuti zvii zviri kukonzeresa kukwira kwezvinhu
zvii zvamungatidai zvaitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko irori rekukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nevanozuva nezuva
nyaya yesocial dialogue yekutaurirana masocial partners kuti anga achitaurirana achiisa musoro pamwe chete wachiwirirana nekuidentifya maproblems madrivers emachallenges atiinawo wodila nawo I think zvino zvakakosha nyaya consensus dialogue, consensus transparency. I think zvino kosha pakunzo zvakareve trust ne confidence mu economy. Saka natawirirana kuti ngatigadzirise nyaya human supply growth, towirirana sema partners hurumende vanoshanda vashandirwi iwo even mamwe maboka akazvimirira.
Vezvitoro tinonzwa vachiti vari kukwidzawo mitengo yezvinhu nekuti kwavanozviwanawo zvinenge zvakwidzwa. Zvinozobatsirei kuti hurumende inge ichingotora ungororo idzodzi asi isiri kuzokwanisa kubatsira kuri kugadzirwa zvinhu izvi kudzikisa mitengo?
Chakanyakosha ndechekuti hurumende inge ichitaurirana zvakanaka uye zvakanyanya nevebusiness vanogadzira zvinhu tovanga vachinzwawo pfungwa dzavo uye zvikonzero zvekuti zvinhu zvakwira sei. Kwa zimwe zvacho tinoziva zvakonzeresa kukwira kwezvinhu zvakafanana nekudonha kweZimbabwe dollar, kupera simba, depreciation yeZimbabwe dollar yataona iri kuitika both performer market but iri kunyanyisisa pablack market. Zvinoita kuti cost yekuproducer zvinhu, cost yekuimporta mainputs anodiwa mukugadzira zvinhu ikwire, zvoafekta maprice muzvitoro, maprice emagoods and services. Saka chakakoshawo zvakare sekuti tiite diagnosis yekuona kuti chii chikunyanya kukonzeresa kuti simba remari ringe richipera. Muongorora yatinomboitawo namazivira atinoita zvinonyanya kukonzereswa nekuwanda kwemari yatingati liquidity, money supply yakakwira, money supply yemazim dollar for example, aidha nekuti hurumende iri kubhadhara vacontractor, hurumende iri kubhadhara vashandi, uye zvakare private sector kuwedzera kwavashandi mari kwataona kwaakuchiitika in terms of mazim dollar incomes, kwaakuchiisawo pressure pakuti munhu aakutomhanya kunoti achinje mari yake into maus dollars. Ramunoziva economy yedu ya largely dollarized. Saka munhu wese ari kuwana ane chikamu chemari chaari kuwana mazimbabwen dollars akangoiwana chete mari iyoyo aakuenda kumisika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakoti vanoti mari yavari kutambira ishoma, ukuwo vachiti havana zvokushandisa muzvipatara. Vanoti vanoda kuti mukoti anotambira mari iri pasi pasi pane vamwe vose apihwe madhora ekuAmerica 240 kana kuti $840. Vakoti vanotiwo pamusoro pezvo hurumende iri kuvavharira kuti vasawana mabasa kunze kwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro kuchipatara cheParaNyatwo Group of Hospitals kwavasangana nekomiti yeParamende inoona nezveutano, vakoti vati vari kunonga svosvo nemuromo zvisinei nekuti vari pabasa. Sahomwe muZimbabwe Nurses Association vaAlan Nyampinga vati mari yavo yemihoro yemadhora emunyika 45,000 haina zvaichaita panguva yezvinhu zvese munyika zvakungoda mari yekuAmerica.
Iri kupegwa NRT 45,000 RT parizvo 45,000 inoshanda iyi.
Vanyampinga vati vanoda kuti hurumende vasunungure vabvumidzwe kushanda makore mashoma vowana kumwe kwekuenda.
Saka na zvakadaro taikumbira kuti muti retirement age yemanesi ingoita 20 years service then I can go somewhere.
VaLucas Sharara vanova sachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vati vanoda kuti mushanda anotambira mari yepasi awane mari yekuAmerica madhora $740 US$840.
Salari yatinoda kukwanisa kudati kukumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga takutembera $840.
Vasharara vawedzerawo vachiti mari yavanobhadhara pagore yekuti vakwanise kushanda sevakoti yemadhora ekuAmerica 50 kana kuti $50 yakawanisa zvikuru uye iri kuvaomera. Vatiwo vari kushungurudzwa kuti kuzvipatara zvavari kushandira hakuna zvekushandisa.
Hatina gozo, hatina macrep bandages, hatina FST cream, hatina betadine, hatina mapeni, hatimadi. Toda mabandages na magloves. Hatina ma resources, even kumatheater kwacho. My elective cases have been cancelled.
Papo ndakabata ipapo.
Tachikumbirawo, please, mumise henyu, mumisisewo free maternity. Vakadzi varozvarira pasi kwararo hospital nekunana pari.
Vatiwo vari kushushikana zvikuru kuti vari kunyimwa magwaro avo ekudzidza kana kuti diploma zvisinei kuti vashanda muhurumende kwemakore matatu sezvinosungirwa. Vati izvi zviri kuvasunga kuti vasatsvage mabasa kunze kwenyika sezvo vakoti vazhinji vasati vapiwa madiploma avo.
2005 ndandiri musecond year ndopakaintroduswa nyaya bonding system yekuti kana uchinga wapedza bonding re 3 years ndopa uno apply unopuwa diploma rako. Takatanga tichazviita izvezvi, but a lot of nurses here anongori manurses dzana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomu asi vakapedza bonding.
Vakoti vanodzidzira basa ravo kuzvipatara zvehurumende vanobatsirwa kudzidza nehurumende vozonzi vashandi vehurumende kwemakore matatu, asi mapepa avo edzidzo iyi akabatwa nehurumende. Mumwe mukoti atiwo ari kurwadzwa zvikuru kuti vari kubhadhariswa madhora mazana matatu kuti vawane tsamba inonzi verification letter inodiwa kana munhu afunga zvekunoshandira kunze kweZimbabwe, asi kubva muna 2020 tsamba idzi hadzisi kuwanikwa nevakabhadhara. Mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyatwa Group of Hospitals kunobetserwa madzimai akazvitakura, vati hurumende inofanirwa kuvaka zvimwe zvivakwa sezvo zvipatara zviriko zvokurirwa neuwandu hwevanhu.
Zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi mukatonopinda vakarara pamafloor beds. Ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuakomodata 38 patients. In the three of accommodation, maybe 70 patients. And the staff in Inga Iriko, in Inga Ingori, the same staff, Ioyanga Chanaku, one of the 30. Ndiyo iri kungoona vanhu 70 ivavo.
Sachigaro wekomiti inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati vari kuita misangano ine vakoti munyika yose mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association. Vati wose paramende vari kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maringe nemashandiro evakoti munyika.
Hazvina kumura mushe. Manesi vari kushanda in very difficult condition. Havana magloves, sometimes vano donate even mari yekuti vatengere ma patient mishonga. So apashandike and mari avari kuhora avagoni even kubhadhara renti, vobhadhara transport yekuenda kumba, vobhadharira vana vechikoro, mari haikwani.
Vakoti vakatiwo vanoda kurapwa pachena kuzvipatara zvavanoshanda vachiti pari zvino vanotobhadhara wose vamwe varwere. Vatiwo vanodawo kuti kuzvipatara kuiswe vakoti vakakwana sezvo vari kushanda vari vashoma. Vakoti vanotiwo mutemo uriko unovasungira kuti havakwanisi kuramwa mabasa kwemaawa anodarika makumi manomwe nemaviri 72 hours uri kuvadzvinyirira, nekudaro vari kuda kuti ubviswe zvachose. Vatiwo hurumende inofanirwa kuvakoshesa sezvo vachiramba vachibatsira veruzhinji munyika zvisinei nekuoma kwezvunhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri paparirenyatwa Group of Hospitals, ndine Rutendo Mawere.
Sangano revatori venhau vekune dzimwe nyika reAssociation of Foreign Press Correspondents rakabatana nekambani yePepsico mangwana mangwanani vachaita urongwa hwechidzidzo chepadandemutande pamusoro pekurumia nenzira dzinobatsira mukuchengetedza nekuvandudza pasi rino. Takatarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze pasi rese kana kuti climate change. Chirongwa ichi chinonzi regenerative agriculture. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari Sachigaro vebhodhi reAgricultural and Rural Development Agency kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tunze zvizhinji.
Tinoona isusu kuti regeneration agriculture chirongwa chakanakisa zvikuru zvekuti chiri kutaurwa nezvacho, asi tinoona isusu kuti hazvisati zvanatsopararira nenyika, asi kune vaya vari kunatsozvinzwa wakazvitambira zvekuti titori nevamwe vari kutoita basa rekutoita kugadzira mafertilizer acho anenge achibatsira iyo paregeneration agriculture. Tiri kuona isusu kuti pavari kunyanyotangira
ramungati ndiro shoko guru redzidziso riri munhaurwa dzemarimiro emhando iyoyi nderekuti kudini
chinhu chekutanga kana kushoko ratiri kufamba naro nderekuti kune vanhu tine upenyu huri muvhu saka upenyu huri muvhuhu tinoona isusu kuti unogara wakasa nokuti hatiuchengetedzi saka chiripo ndechekuti ngatichengetedze upenyu huri pasi kuitira kuti kana hwanaka tinge takuona kuti kunaka kwahwo pasi ndiwo kunaka kwezvinhu pamusoro uyezve tinge takuona kuti kana tapinda muregeneration agriculture pasi panaka apa zvinhu zviri kukura pasi kana tupendeni kaa upenyu huri pasi ecosystem haisi kurarama nemafertilizer iri kurarama neorganic matter iri kuorera pasi ndiwo chikafu chacho izvo pachazvowo zvinenge zvichiitawo tsvina zvichiitawo tuweti zvichiurayana zvichifawo nekuchembera ndiwo kugadzirisa pasi ikoko.
Mabata zvakawanda zviri kuitika muvhumu kokunze uku zvinobatsira papi
isusu epamusoro tinenge tichida kuti isusu tione kuti iwo maconditions ari pasi acho atiri kuti upenyu huendere mberi anofanira kunge achiraramika zvekuti patinge takuisa wana mauchi wedu zviburikidza nekushandana napfumvudza zviya kana magarden tichiita mauchi tinge tichiona isusu kuti aiwa unyoro hwaakuchengetedzeka uyezve hakuchanyanyopisa pasi apa saka tinenge takuona kuti magariro acho anenge akugarika pasi papa zvekuti aiwa zvinenge zvaakunatsoita uyezve tinoona isusu kuti kudhura kwaakurimi kudhura kuri kuita kurima mazuva ano mafertilizer ari kunyanyodhura nokuti pasi hapasina chikafu chakakwana saka kana taita regenerate again tiri kuona kuti tiri kugadzirisa udyo hwepasi tiri kugadzirisa kuvava nekutapira kwevhu repasi saka nekudaro tinoona isusu kuti aiwa kaupenyu kacho kanenge kachinatsotiwo isusu taakunoku taakuita zveorganic food.
Mhando dzekudya kwamabata uku dzamati organic farming idzo tinonzwa dzichitaurwa kwakawanda wanda neveutano zvinosiyawo veruzhinji vari papi marimiro iwayo.
Chikafu chatinenge chakudya chinenge chine utano chikafu chekuti aiwa zvimakesa zvinongoya zvisingaziika nezvisina tsarukano izvi kunenge kusisina nokuti vanhu vanenge vachigara upenyu hwakanaka uyezve makore kunzi munhu azoguma akufa anowedzerawo zvakare yatotingatipaniyayo saka regeneration agriculture tichiri kutanga nayo tiri kumhanya nayo asi vari kuibata vari kuvabatisisa vari kuinzwisisa zvakanyanyiwo kuana chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro vebhodhi reagricultural and rural development agency kana kuti ADA vaIvan Craig vari parunhare naEvans Zvininga westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nengo dzeparamende dzashedza gurukota rezvemari vamuchudi Ncube kuti vauye kuparamende kuzotsanangura zvirongwa zvavanazvo zvekutsigisa dhora remunyika iro riri kuramba richirasikirwa neuremu. Nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora emunyika ari pakati pezviuru zviviri zvine mazana mashanu nezviuru zviviri zvine mazana manomwe. MuNewsday makare utungamiri hwava Douglas Monzora hunonzi hwasvika pakaoma zvichitevera kusabudirira kwavo kumatare edzimhosva uku vaida kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Nemusi wechipiri mamwe mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance akakwikwidza akabatana musarudzo dzemuna 2018 dzinonzi dzakabvisa vamonzora pautungamiri vachiti havagoni kutungamira. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba Matema ndichitaura zvamunzi pano paJoburg South pazvirinakena. Ndinoti kumutungamiriri wedu Baba Nelson Chamisa ngavasimbe nokuti mutambo wacho unenge wakati tsvuke ropa. Ndoda makata saka ndinovakurudzira kuti vachamisa ngavagwinye dora rinenge rakunda kuitiniri hapanda kuti vatopa pressure kuti paite on goal tigo bati apinda zviri pachigaro ngavasimbe vachamisa ngavasimbe vachamisa mvura bvungudzi ndiyo gara ane simbe vachamisa Pastor Seven, Mongwan Pastor Seven. Shakamira Seven, I'm from Matanoka one day. Ah, Kuno Bozo, good thing. No pics are necessary to Banam Singa, notify Taura and Karusha, Kanabuchi, and notify my Utaru Farakufara Kukiti Tamburaguda. In the Mshiba and Yazanpi Mrimba, I'm Sajaria and Mani, Baba Matema.
How you mean, a good mafia? Compensating my zoo, ah, ma'am. Wambo kumpira regiriru kuna ima mkabe kutia iwa ndakataza avavaru kutia chanza zomuru kutora ndezipi maakuti kankamisa manjati ya zoo ni iti chukwa di chaichu chaichu ndezipi saakuto tiviringi zamanji
abato kareti nga wazesho wane taura chesu zukubi wako kuridu anaka sembe sembe wanchu zizibiwa chaka iyo wangongo yodo tikinda sembe 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 Now we could parliament, but already you have been Makul Kota. Those are two voices we are not in Babu. The citizen inside of the voice, go to the room of Ambassy, Marie, the weakness of the room of Kinney for say.
Pastor Joe, Murisea. Yeah, don't know Murisa Tim Ranguri won the valley in Triple C in Gapin, the Dragon Commander. Tim Ripper won the valley up to Zikam Sagambe. City, Sagambe City, Murisei, to end up a miri, Pangu, Pama Pretia, Apama Pretia, Po, Coco, Dunes, in a team, the Triple C, Dotima di Magamba, Gapin, the Command, and Gapin, the Pama Pretia, Po. They say, Tim Reva Preti, look, they may say, Gapin, the Dragon Commander, Fat, a pint.
Pupureto Garib, undoubtedly. Varigi kutotaga kutigirwa nedzimwe nyika imi muchwanyima voters roll imi muchwanyima voters roll votadza kuenda rinotendera kuti munhu wese apiwe imonyima semusingazvitaurira semusingazvitaurira muchinyarawo maguta kunyarwa mai iko zvinoita kubvanyaiwo sezvamuri kungoita vamunhu kana asingakure kana asinganyari kumodii kutaura chokwadi saka bato renyu risingaendereri mberi saka bato renyu richiritiza nekuti rine hunhu hwekuti munhu haagone kutaura chokwadi Chezongotara chukwari ti asipata pa voters roll apa ngati vape voters roll rionekwe nemunhu wese no popura ito gariri ingwana uri munhu akadzidza vano nozviita zvungairwa notoona munangaro
pa studio 7 murisei mukoma atanonoka nevamwe venyu vose ndoda kutaurawo pamusoro pemurume anonzi munangaro kubva zvaakapinda pachigaro zvekudirira akwira ndege asingoenda kune dzimwe nyika Badi chana cho hapana chano yana cho unoda kuzongoti igireshi because unongosvika ku ingonyeperwa wodzoka kunogoti nyepera futi apa pakaipa vakomana ngati votere mukomana zvinozovana kuchinja ndozoti kuna president nesenjamisa pamwe dzimuviri dziri kutevera izvo itai kuti muwane mabhazi anouya kuzotora vanhu kusouth africa because kune vanhu vakawanda vanokwanisa kukuvhoterai Sai mabhazi akawanda anotora vanhu chiendesa kuzimbabwe ndatenda kuti vanzwa chiombe
zvezimbabwe zvakaoma vakomana ende zvinoratidza kuti ndiyo nyika yoga pasi rose ina purezidendi unoti vaitiite zvinhu zvesikireti tenge zvinhu zvinoshandisiwa muhealth department sikireti anenge anaani paanoita sikireti ndo kupromota kuba zvipo ndo umbavha pachena hakuna munhu unoti vaitiite zvinhu zvesikireti pano panofanirwa kunge pachinova nemaauditors nechii vanotarisa kuti mari iri kushandisiwa iri kushandisiwa zviri pamutemo here mari iri kushandisiwa yashandisiwa nemwero here zvaachida kutengwa zvatengwa here mapuraizi anofanirwa kutengwa nawo ndiwo here akachipa here kana kuti ari kudhura saka zvinhu izvo zvinoita sikireti sei zvakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Direct from Washington, the voice
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Imwe nengo yedare reparamende yeAmerica reHouse of Representatives vaGeorge Santos vekuNew York uye vari vebato reRepublican Party vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva dzeuori pamari dzavakapiwa kuti vatsvage rutsigiro. VaSantos vakazobudiswa mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica. VaSantos vari kupomerwa mhosva dzinoita gumi nenhatu. Tabata vanongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
George Santos aka contesta kuNew York akawina semuRepublican, asi history yake nezvatiri kuona mumapepa tiri kunzwa munews ndeyekuti akanyepa pazvinhu zvakawanda. Pachizwa vazomubatsa manje ndezvekuti akaita financial fraud, because akanzwa kuti aishanda kuFlorida uku asi achiclaima unemployment kuNew York, plus kune nyaya dzecampaign funding, mari dzemacampaign. Saka munhu I think anga nemaproblems nenyaya dzekuba.
Dzimwe nyama dzaakataura ndedzipi?
Dzimwe ndedzekuti akati mai vake vakafa pa9/11 yeti kuNew York pakaitika 9/11 yeti marecords ari kutiratidza kuti mai vake vakafa kuBrazil. And then pamwe anoti he's Jewish, muJudha, asi kana vachitarisa marecords acho hazviratidzi kuti muJudha. Zvimwe futi zvanzi akamboita rimwe business yachitora imbwa dzevanhu achiti ane nzvimbo yekuchengeta imbwa dzinenge dzarasiwa idzi o dzinenge dzichirwara, asi papa achitora mari dzevanhu achitengesa futi imbwa dzacho.
Vamoyo sei vaGeorge Santos vachingori mumiririri yeimwe nzvimbo muNew York nenyaya dzose dzavari kupomerwa idzi?
Problem ndeyekuti Speaker McCarthy wemuHouse of Representatives anonida mavhoti ese aangawane anobva kumaRepublican, because majority yake iri very thin. Saka paanenge achitsvaka kupusha zvimwe zvinhu mabills, paanenge achida mavhoti anoziva kuti anogona kuti atadze, so anotomunida.
Zvakuona kwenyu vamoyo, munoona sekuti mhosva dzaari kupomerwa dzose idzi anga dzibuda here, kana kuti munoona sekuti vaSantos vadotarisana nedambudziko hombe?
No, havatotarisana nedambudziko hombe, because mamwe maRepublican akawanda abvunziwa nhasi kuti vanoona sei nenyaya yaSantos. Vazhinji vacho vari kuti anotofanira kutorizaina.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7.
Oh, what shall we do?
What shall we do?
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inonzi iri kugadzirisa dambudziko remitengo yezvokugadzirwa, kufambiswa pamwe nekutengeswa kwezvinhu. Vakoti vanokurudzira hurumende kuti iwedzere mihoro yavo uye kuti ireruse kupiwa kwemagwaro ekudzidzira kwavakaita basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.